vakuru vakati mazano marairanwa uye mwana asingachema anofira mumbereko asi kuzvizvarwa zvechidzimai zvinobva kuZimbabwe nedzimwe nyika zvinogara nekushanda muBotswana hapana mukana wekugara zvichiyanana vachitaura nestudio 7 nhasi mufrancis town botswana mai priscilla katsenga vanoti vanhukadzi vanobva kuZimbabwe nedzimwe nyika muBotswana nesouth africa vanosangana nematambudziko makuru asi kwekuchemera hapana
sevakadzi vemuZimbabwe vanenge vachikurosa mabhodha vachiinzindauya munyika kunana Botswana south africa neborder jumping zvine marisk because unogona kusangana nekurepewa kubata chibharo kubirwa kana kuurayiwa asi kuti semukadzi anenge aine mhuri anoshingirira kuti agone kuti agone kuzvishandira nekushandira mhuri yake
muzvara eto jairus avo vane makore makumi mana nerimwe vanorarama nekutenga zvinhu muBotswana vachinozvitengesa kumusha vanoti nhamo ndiyo inoita kuti vasafunge nezvekucherechedzwa kwezuva iri kunyange hazvo vachisangana nematambudziko
sana kwajena noti unongochitoplana maplani yako kuti uone kuti ungaite sei kuti vana vayamuri vana vanoda kuenda kuchikoro zvikoro zvekudhura kuZimbabwe vanoda kudya zvakafanana zvinhu zvakaita chingwa chikutodhura zvekuti vanhu vatotadza kana kutotenga chingwa chacho kuti vatodye
amai tinotenda mutoka gore vaudza studio 7 kuti zvizvarwa zvechidzimai zvinobva kuZimbabwe hazvikwanisi kuratidzira kumbunyikidzwa kwazvo munyika dzazvinogara nekuti ruzhinji rwugere munyika idzi zvisiri pamutemo
hamungaserebhureti muri munomu bcause hamune musiri munyika yenyu kamusifuri mungagoserebhureta inini muri muno dinita munenge musiri free muri muno because handifungifungi kuti mai muchibvumirwa kuti muite kuserebhureti pamwe mwani vasina madhezika futi ingagoserebhureta nongochisika pamwe unosungwa nemapurisa
zvisakadaro amai Memory Mulota vanoti kusamira zvakanaka kwezvinhu muZimbabwe kunopa kuti madzimai agumewo pembera nenyika kunge mombe dzemashanga
zviri kutodhakwa wese hazvisi kuchinja everyday up and down zviri kungokwidza nekudzika saka hatina estable economy iri kungofluctuata up and down saka hatichatozivi kuti chii chikuiti
musi wa8 kurume gore rega rega vanhukadzi pasi rose vanocherechedza mabasa anoitwa nemadzimai ndakamirira studio 7 mufrancis town muno muBotswana ndini Shingirai Madondo.